ichokwadi kuti vanhu vari kuchema. Tiri kuona kuti mari inenge isiri kunyatso kufamba zvakanaka, asi tikanyatso kutarisa pane mudzi wedambudziko inyaya yeupfumi hwachona, hwekuti muchirungu tinoti this is a beer and airtime economy. Upfumi huri kusimbaradzwa nematengerwo edoro nematengerwo eairtime. Upfumi hwakadaro hunonetsa kuti hunge huchikwanisa kugusa vazhinji, nekuti hazisati zvaamboitika kuti doro nenguva yekufona ndo zvinoita kuti upfumi hunge huchifambira mberi zvakanaka, huchikwanisa kugutsa vakati wandei.
Vamutasa, maonero enyu panyaya yemamiriro ezveupfumi?
Ndinoona tiine dambudziko nekuda kwezveupfumi, nekuti makambani mazhinji akavhara nemamwe achiri kungovhara, kureva kuti veruzhinji havana kwekushanda. Avo vari kuedza kuzviriritira vachitengesa vane dambudziko rokuti vanenge vasina mari kana chokutengesa chacho chaicho chinenge chichinetsei, nekuti vazhinji vanotoenda kunze kwenyika kundohodha ikoko.
Vakuchera, hurumende ingapinzwawo sei mumatambudziko aya?
Makambani ataurwa ari kuvhara nekushayikwa kwebasa nevashandi kwataurwa navamutasa, zvimwe zvachona zvinokonzerwa nezviga kana kuti mitemo yehurumende inoita kuti upfumi hunge huchifambira mberi, atingati magovernment policies. Saka chinofanira kutanga chaitika ndechekuti hurumende inofanira kunge ine mitemo inokwezva avo vanoda kuisa mari mungava mumakambani nemune dzimwewo nhoridho dzekurarama nadzo, kuti vange vachikwanisa kuisa mari dzavo pasina kugununa kana kusagutsikana kana kusavimba hurumende. Dambudziko rataita ndire kuti hurumende yedu inenge yaratidza kusavimbika kubudikidza neimwe mitemo yainoisa, imwe inombunikidza vanhu kuti ngavatipe 51% nezvimwewo zvakadaro. Mitemo yakadaro inoita kuti avo vane mari dzavo vangava vemuno kana kuti vangava vekunze kwenyika vasava neshungu, vasava nechidakadaka chekuisa mari muupfumi hweZimbabwe.
Vamutasa,
ndingati dambudziko hombe ririmo muZimbabwe nekuda kwezveupfumi riri maringe nekusava nechokwadi chezvichaitika mangwana, zvikuru sei kune vane mari dzekuti vauye vachibatsira kutanga makambani, uyezve kunyangwe kuvarimi varipo iko zvino havana yatingati chokwadi chokuti munda wawainawo nhasi vachagara wainawo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasaisa mari yavo kana kuti vasanyanya kushingairira zvikuru kuita kuti nyika ibudirire pane zveupfumi.
Vakuchera, hurumende inotarisirwa here kuti inge ichibuda pachena ichitaurawo chokwadi kuti haisi kukwanisa kuwana mari, zvinhu zvakamira zvakadai? Muri kuona zvichiitika here izvi?
Ndinofunga vatina masa vanobuda vachitaura kudaro, asi ndo zvatanga tichivakurudzira vatina masa kuti kuti vave nemari hunge makambani akawanda akavhura makambani iwo achibhadhara mitero kuhurumende. Ndambotanga ndichitaura inini kuti makambani anoita nezvekutengesa doro eDelta nemakambani anoita zvekutengesa airtime yeConnect ndo makambani makuru aripo ari kuisa mari yakati wandei kubhadharwa kwemitero.
Vamutasa,
ndinofunga kuti tingangotarisa nyaya yekudyidzana kwatinoita nedzimwe nyika nemamwe masangano ekunze anowanzotibatsira nerubatsiro rwemari zvakaita sema atinoti madonors kana kuti vana World Bank nana IMF.